A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Tuesday, April the 9th, 2019. Welcome to The Connection, our youth segment being hosted by me, Marvelous Mhlanganyahuye, today on behalf of Mike Hove.
And me too, Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Youth Connection, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which has ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Zaka areas.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation now by going to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so. So you can join in the conversation.
As we speak, Star, the government says the death toll has risen to over 300 people having died from Cyclone Idai, and also some bodies having been discovered in Mozambique, with a lot more missing so far.
And aid agencies and individuals are continuing to fundraise and distribute relief packs to those affected by Cyclone Idai, especially in Chimanimani and some parts of Chipinge.
So today we'd like to hear what your views are on this issue. You can actually join in if you're on Facebook. You can write in your comments. You can give us your number and we'll be able to call you right back.
Yebo ke lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwezulu lesiphepho lona elahlasela isigaba seManicaland endaweni ikakhulu eChimanimani leChipinge, yikho lapho okwaba lo monakalo omkhulu kakhulu, iningi labantu sebedlula amakhulu amathathu bachona, njalo abanye balahleka, laba balahlekileyo okwababikwa bathathwa ngamanzi. Ngakho imuli zaba zikwazi ukuthi bakuphi laba bantu. Sibona njalo lokuthi lokhe kudingisiswa lapho kwadilika khona ukuthi mhlawumbe eminye imizimba yabe ngabe yagqitshelwa phansi khonapho. Yikho lokhe kugejwa, sabona lalaphana kubuya izinja ezazivele South Africa ezilobuciko ukuthi zidinge laba bantu. Nethemba lokhe kusaqhubeka ngoba basokuthiwa seziwutholile umkhondo wezidumbu. Khona kuzagejwa kubonakale kusadingwa imitshina yakhona. Kodwa kathesi udaba olusegudwini kakhulu ngale udaba ngolokudla lempahla ezabiwayo. Kuke kwaba le mbiko ethi hayi akwabiwa kuhle, kwabiwa ngokukhethwana ngamabandla. Abanye besithi ibandla leZANU-PF yilo elithola okuningi, kodwa abanye abakwazi ukwenzakalayo. Sabona njalo ukuthi kula inhlanganiso eziningi ezizimeleyo kanye lamazwe aphetsheya langomakhelwane abancedisa eleZimbabwe ngosizo olutshiyeneyo olwemali, olwempahla, lonke lolu luyancedisa ukuthi abantu beluphiwe. Njalo uhulumende kuyakhuluma ngokuthi abantu laba bengahlaliswa kwezinye indawo ukwenzela ukuthi besuke endaweni leyana embi, kodwa abanye bathi hayi, kodwa nxa sizasuka lapha sizakuya ngaphi? Phela lapha besiphila ngokulima amabhanana lokunye, lapha sizasuka khona kukhona yini esizakwenza? Yikho ke lapha ke esixoxa ngakho. Njalo besizwile ukuthi ukudla kwabiwa njani lapha, abanye besithi kukhethwana ngemhlobo. Kodwa lamhlanje sibe lenhlanhla ukukhuluma lomunye umuntu oseChimanimani, umfundisi Angliston Sibanda. Yena ke ngoyinhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum, bahambile ke lapho bafika bahlolisisa. Yena uthi hayi akusiqinisi ukuthi abantu bayancitshwa ukudla, ngoba yena kubonile ayisikho lokho. Sambuza nje okuningi, kodwa soze sichathise okuningi ngoba lizazwela ezikhulumela.
besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle kwabantu bezanu PF banika ama members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesifisana ukuthi singayekela ukuthi sihambe yasizozibonela kuze sibe kahle ukuthi iqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu nenhlanganiso ezinjengabo-UNICEF ezinjengabo-Red Cross besinabo-Alethu Macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke e-Chimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi-ningi nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa lakanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akulanto enjenganaleyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha eChimanimani leChipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine ukwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikhole sub committee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwicommittee ye-sub committee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zamathoyilethi ne-sanitation liyangena kuwash sub-committee so ku-structured kanjalo okuyinto kwankhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthi abenza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bakuhambisa bakufonela abeChipinge kumbe abeChimanimani ukuthi kule nhlanganiso enje eletha ukudla okunje basenifika ngaphe usungena kukomiti eqonde ephathelane loncedo lwakho othe ovelalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ze-shelter ungena kukomitee echiwa i-UNICEF so kuqoqeke kanjalo.
That the marvelous was Reverend Angliston Sibanda. He is with the Church and Civic Society John Forum. They are there in Chimanimani. They've been touring the place since yesterday. And he's saying that they haven't seen any signs that food distribution is unfair. He's saying everything is fair. There's a system that has been put in place that is foolproof. And everyone who brings in aid, no one just distributes aid. You have to go through the coordination committee, which takes you to the DA.
Mm-hmm.
And if depending whether it's food or say clothes, you go to the relevant committee that will distribute it. So he's saying they were impressed so far by what the distribution is like, although the situation is still dire. People, you know.
Very interesting comments coming from the ground there. Kune avo varikupinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa cheve chidiki cheza connection tirikutarisa dambudziko ririkutarisana neavo vakasangana nedambudziko redutu mpengo retropical cyclone Idai kuManicaland uyezve nekumasvingo. Taona isu muimbi Alec Machesu akabatana nesangano reRed Cross vachishanya kuManicaland uko vawanikwa vachipa urubatsiro rwavo. Rikaiti mbunzwa kubva kuna Alec Machesu kuti ivo vaona sei zviri kusangana nevanhu vari ikoko kuManicaland.
Tarangu ndinonzi Alec Machesu anozivachingoti babashero atii chekutanga ndakatoona Redcross Society ndiyomantaren ambassador ikoko kuti ndo vanhu tirikushambidzana navo kunyanya kuburikidza remabasa atangoitawo kubva kare tichikobatsiranawo nevanhu vavi yangu saka takataenda kwakondo divi rechipinge kwatakuenda kuchisumbanje kwakondo kunova kwakatorerwa vanhu minda jau dusu zaga chaiwa na zimba utaachina kana zokushika na mvura iyo ne vamwe vakashaika ikoko achiedza kuda kuyambukawo kuvedzi tikanosiyawo vatakandosiya zokudya pakondo nembatya vakasiyawo ikoko vanosiyawo upfu neshuga tikazobva ikoko tikazoenda kuchimanimani kune vantu vakaitika zvakaitisisa kunyanya tinozachiona kana nichida kunzwa kune kurungunzwa asi ina underground inini ndakaona zvandisiri kunge ndichikanganwa ndacho kwandi kudiona kuchikanganwa mezo nekuti andakaona zvinotyisa uye zvinorema zvinorema zvinorwadza kurwadzisa kunyanya tiwana zvichirwadza isusu aitisiko soti akatorerwa mhuri yake iye akasara kana ndi baba mai vatorwa nevana vaenda munhu iyeye paari ndo vatakutyira kunyanya kuti chii chaitika paari ndi mai vatorerwa vana navaba vaenda mai ivavo pari zvino so zviri mupfungwa mavo zviri meso avo mumoyo wavo munyama mavo vari kunyanya fungei then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvakaipe nzira tigenoke titsvage zvinovatova zvinovarapa kuti taura tichitaura asi mupfungwa dzavo kana achinge azivi kuti muneba wako apa hapachina zvimba ise dzako apa hapasina pane matombo akakura kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa ndakabatikana akaendawo ikoko ikanoonawo ndinochemawo nevamwe tiri pagiraundi yo nevetrose yakare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo unokansera vamwe
apo tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso uyo ari kushanda pari zvino nesangano reRed Cross avo vakashanya kunzvimbo yechimanimani nedzimwe nzvimbo kuManicaland vachibatsirawo vari munzvimbo idzi regai tinzwe zvakare zviri kuitika kuchimanimani kune imwe hotera avo vari kuchengeta vanhu vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone idai
the day after Saturday that was the day after the cyclone Idai ndakakwira musoro upstairs to our first floor eba hotel ndakatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda madzimai vana varume vakatakura zvinhu zvavo just trying to find higher ground kuti vaonewo pari safe pane shelter so ndakati kune team yangu kuti boys vhurai madhoo edu vanhu ngavapinde tibatidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe so ndikati no please let's look after people kuti vagoonawo nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something so that is what happened on the day after cyclone Idai day one tanga tine about 500 people panapa pahotel because tine two marooms tine one lounge it's a bit of a big space neimwe conference room yatomboshandisa saka tangoti tikavhura maroom iwawo tikaisa madzimai newa ana in one side nevarume on the other side and then tikabatidza moto imomo and then we just allowed them to varare imomo and then tikavabikira and we just had to look after them first 2 days about 500 people day one day two day three manamba akazotanga kudzika I think by day 4 5 vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth yeah pari zvino we've got about between 80 and 100 ndo vari kurara pano pahotel kuvachengeta tikuvabikira kunovabatsira in whatever way we can tanga tine a lot of support from the local community working closely ne rural district council yedu nema private players ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear before the helicopters started coming so ndo vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 yo it's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group say vakaita zvakaita Rwanda. Obviously my situations acho angakasiyana.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari uyezve vanova ivo vane hotera kuchimanimani vakabatsira vamwe vakasangana nedutu mpengo recyclone Idai. Rikaiti mbonzwa zvakare kune vatsigiri vedu vepa WhatsApp vanga vari kunyora ivo tavhunza isu kuti vari kuona sei zviri kuitika munyaya iyi rikaiti ende kwavari tinzwe kuti vati chii.
Don't die. 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 Don't matenyo mani mani no chema Jehova marika padara nyangwe chipinge no chema Jehova marika padara pakauya dutu rinemvura ndokuparadza misha yedu pakauya dutu rinemvura ndokuparadza zvikumo ndokuuya dutu raityisa.
Makadiko vanhu vekustudio, nindini mbuya mberi ndiri muno muJoni muno muSoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndo vabati vevanhu vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi, votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi, Mwari ngavapindire. Mwari ngaaite tsitsi nevanhu vekuchimanimani nekuda kwokuti kana vanhu vachiba zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi unoda kupfuma kusvika munzara here?
Makadi vashamari vestudio 7 starangundo ndo timani. Ndinofara chose mukaa ehodhi yangu pamhepo. Ndirikuhwa kunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita chinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa, vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa. Zvinhu zvinofadza, zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo nemazvo, mapurisa anengashanda nemazvo. Asi pane imwe nyaya inondinetsei. Ndinokumbira kubvunza kune hurumende yeZanupiefu, kana pari anondihwa anonzwa odhiyo yangu ari muhurumende yeZanupiefu, mubvunzo wangu ndewekuti iri kuti kudii nekurwa kuri kuti vatapiye nhau, nekuti hazvina kutanga nhasi. Ndiwo mubvunzo wangu wekutanga iwoyo, nekuti kana vachigona kurova vatapiye nhau mapurisa zvichinyararwa, mapurisa akarova vatapiye nhau aichadza kusungwa, kureva kuti vari kuita zvinhu nekutumwa kuti kana vachiita izvo vatapiye nhau vachitapa nhau vafanira kurohwa. Saka kureva kuti tiita kufunga kuti zviri kubva ikoko kuhurumende ikoko ndokwavari kutumwa kuti ngavarohwe kana vachibudisa zvinhu zviri kuitika munyika. Saka zvinhu zvakashata zvinotisuruvadza zvakanyanya kana hurumende ichinyarara pasingatorwi matanho, vanhu vasingasungwi. Ndo huori hwacho, ndo korakisheni yacho yatiri kuramba iyoyo.
Zita ndi general ndiri kugara ndiri muPretoria. Hai, ndoda kuramba ndichitaura, handigoni kunyarara. Mwoyo wangu uri kurwadza zvikuru nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vatingati maGood Samaritans vakadonata rubatsiro kuti mhuri dzakawira dzisaona zvedutu mupengo dzibatsirike, but what is on the ground sandizvo zviri kuitika. Ava vakapa vakangopa, havana kupa kuti vanopa patipi. Hatina kwatinoenda, hatina kwatinosvika. Rubatsiro rwauya kuzopa mhuri dzose dzakawirwa netsaona iyi, zvisinei kuti ndewe pati ipi.
Aiwa, they were hearing from some of the people that actually, you know, recorded their voice. Star on WhatsApp, we had a lady, actually a gogo, a grandmother who was actually recording from, I think she said she was in Soweto, and she was really saying she was very upset that some of the aid is going missing, according to what she had seen on social media. But like what you said, the people on the ground are disputing some of those facts. So, you know, we really thank all those that did contribute. But I hear, I understand we have Alec Machiasu. We've been trying to get him all morning, but I understand we have him now. So we're going to go straight to him, and then we'll greet some of the people that are live streaming with us. So kanamu doktora na muimbi Alec Machiasu babashero varipano pachirongwa ivaima uya mva mavinyora stare nyipana pamva mafonerwa kuita kuti mutaure na babashero. Hello babashero, makadii?
Murisei unofara here.
Aiwa tinofara tafara kuti tazokubatai nekuti tanga tiri kuedza pesa apa kuti ko babashero manamba ari kuita sei anga ari kuramba. Vazhinji vangada kuziya kuti imi tinoona muri kushanda ne Red Cross mabasa api amuri kuita uye zve muri kwaitira kupi pari zvino takatarisana ne cyclone idai.
Ndinotenda ipapo. Ndiri kushanda ne Red Cross vakanditora kuti ndiri mwana we Red Cross kuburikidza nemabasa atinenge tichibatsiranawo nevazhinji munyika vanosangana zvavo nematambudziko akasiyana siyana akawanda. Saka ivo vaitsvekawo mari marekodzi angu zvandaiitawo zvichinga tozivi ati vakazouya kwandiri tikaita meeting navo ndo pavakazondinochitauya tauya tine urongwa hwakadai dai kuresposiva kuti munge murichi imatari nabasa dai kuresposi uku ndikavabvunzawo ndikati zvamaita chii zvandaitoshuvirawo muupenyu asi handisioti mazofunga sei kuti munge muri muchizotora nepakati pevaimbi takati wandei. Vakandipindura mbvunzo wavo vakati bodo chaita kuti tiuye kuno kundide kuti tatitrekawo marekodzi ako uye tirikufarira kuti zvinge tiidi tinenge tichishandawo newe ukungu uri mwana weresposi tichishanda newe kuti ndiyo fesi uso weresposi Zimbabwe Records Society. Ndakava tibvunzo iyi hadzamarara vazvingazonzwisisa kuti ndakafara kuzi zvinhu zvandaida kunge ndichivi ndichishandidzana nevamwe sezvo indinozva kuti ndakabatsirwa kuti ndisvike pandiri ndakabatsirwa zvakanga chande ndiringobatsirwa nazvino unowu kuti patinourizawo mashozi edu vanouya kumashozi rubatsirwa vari kutokana kuti muritekuziri kutoonawo kurarama kubva ipapo. Saka ndakanzwa kufara ndishanda navo nhasi uno kuzimbabwe ndona ndakangozvionawo nemufananidzo zvakaitika zvecyclone idai yakaitika yakatora hama dzedu hama neshamwari dzakawandisa chaizvo kuti vamwe hatisati tokwanisa kuvawana pavari kuti vakafushirwa nemavhu uye nematombo akakurisa zvakanyanya kuti kuri kushandwa ikoko zvakaomarara kuti tigone kunge tiri tichibvisawo hama dzedu imomo vakasiya vari neavo vakavambutswa nemvura kuenda kudivi remosambique ikoko kune vari kutongoigwa ikoko kuri kushandwa kuti vaone kuziva kuti vazive kuti munhu uyu ndiwe kuzimbabwe uyu uyu ndiwe kuno mumosambique vanga vangosangana saka ari mushishi kuti vadi tione kuchengetedza hama dzedu uye tichishema navo pamwe chete vemosambique nekuti zvakaitika izvozvo muno muzimbabwe zvakaitika zvakakumosambique kare ndo zvimwe zvakaitika kumalawi saka tirikushandawo tiri pamwe chete tichishemawo tiri pamwe chete ininiwo kumabasa angu andinoitawo ndinenge ndichipema ndichipema ndione kubatsira vachina zvavainazvo munguva inoyi inoyapa panguva iyi yava dambudziko iyo yakadai rikurwadza zvaka rikurwadza harisikunzwisika rikurwadza asi tinongoti mwari ndo vadai nemabasa ndinotoendera mberi uye kutoshandawo zvakaomarara kuti tione patawanawo tinge tichibatsirawo ikoko zvakare.
Pane vamwe vangadai vakateerera babashero vangati chii chavangaite kuti vabatsire pane zvamaona ikoko mataura kuti matobva ikoko kuchimanemane nhasi zvii zvanyatsobata mwoyo wenyu zvamungati imimi mungada kuonawo vamwe vakateerera vachida kubatsira nazvo?
Ndinoda kuti uku kuchine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa nguva ino yakuna chatanga kuitwa kunge achivhurwa migwagwa kuti vanhu tiwane kunosvika ikoko tichi nedzimotokari kuti kwaisa yaendeka kureva kuti nzira dzakafushirwa dzine matombo miti yose yakavhara nzira pai zvino kunhu kwakuchifambika tichienda asi dambudziko riripo rinovara ndiri kupemhera shuwa ndevekuti tine nherera dzasara zisina vano vatariri vaona pamwe pane mwana wani asara vabereki vake vakaenda veka kuti pane mudzimai nevanavo kanti akatosara vari wani baba nevana vakaenda kuri kurwadza ngezi yangu kuti chero kanga vakai chaitepo kanga vakai zvakona pane tibatsira kuti tione kunge tichivapiyawo hama dzedu dzasara dzisina misha nekunge tichiona kuti vasara ava tingavapodza nei mushonga upi injection ipi yatingagona kuti tinge tichivabayira kuti mwoyo yavo iite sei nokanganwa dambudziko riripo iri nekuti havana mufaro vamwe vachona vakutongeta se vakutorwara nepfungwa vana munhu akamira pane matombo pakavharwa ite ndo panga pane imba yangu apa ndakachema zvakanyanya nezuro ndasvikapo vana ziona mwana akatobata akabatawo bhusu bhusu yadhidha wangu yababa kuri kurwadza
baba shero batai makadaro pane muteereri ada kutaura nemi halo kola
makadi
ehe taurisa henyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
nafelix
ehe taura henyu tinzwa
ndiri kutanga kutaura nauye magariro edu kumaruzevha magariro edu kumaruzevha haana kunaka gavhumendi haitomboongorori haina bhodhi inoongorora magariro avanhu kumamisha vanongoti sabhuku nomunhu wako havaongorori kuti munhu akagara pai kana sabhuku akangokupa parukova ndopawapuwa ndopaunongovaka ipapo kuti vaongorore kuti pawakagara ndipo pakanaka here kana kuti ini havanei nazvo saka nhau iri pamagariro edu kumamisha havana kana inonzimendi bhodhi inotarisa kuti o munhu akagara sei kana kuti unorarama sei avo vanonga vachitaura havo kuti hakuna anonyimwa vaiti vamatongo venyika vanofanira kutaura kuti sezvo vachiti vanonamata vanofanira kutaura kuti ini pamaoni andaita nhasi handina kuona chakashata kwete kuti hakuna zvakadero vamwe vanoona kuti kune zvakadero
imimi muri kupi hanzvadzi
ini pari zvino ndiri kuBotswana
okay saka kumusha ndekupi
ini kumusha ndobva kuzaka
tina vamacheso vari pano handisi kuzoti pane zvamungada here kutaura navo tisati takudhiropa izvedu tinotenda nepfungwa dzenyu
ini ndoda hangu kutenda vamacheso nebasa guru ravanoita kuti vari kubetsera vanhu vakanzwa nedambudziko zvinorwadza saka ndinoti zavarambi vakadero vachikurudzirawo nehurumende yedu kuti kana munhu ari mumusha masabhuku kwaanenge ari ngasangozi nokuti sabhuku unoziva vanhu vake vanofanira kuti vaonevo gavhumendi uye sabhuku nevanhu vako vari papi vanotera vari papi vakavagadzika vangani kuti vaite land audit zvimbiriro mutene
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka vamacheso bata henyu makadaro timboenda kuna sisista vari panapa sir, we're just hearing there from our caller who's saying that there is a problem, especially in the rural areas where there is no real land audit, he says. He says people just settle wherever they want, and he feels that the government can do more to ensure that people are resettled where at least there is some kind of land audit to avoid what has just happened.
Yebo ke lapho abanye abalaleli bethu bachasisa ngendlela abahlezi ngayo omunye uthi bafuna ukuhlala nxa kuyikuthi bazabatshintsha bayihlala kwenye indawo kufanele kube layo indawo lapho umhlabathi wabo okuzakhanya ukuthi uqoqeke njani ukwenzela ukuthi bengahlupheki njengakuqala njalo lapha emoyeni sixoxa lo mculi olodumo umnumzana Alick Macheso yena laye ngomunye wabakade besaba ukudla khona ngale eChimanimani simbonile kubomabona kude usichazisela umsebenza wenzayo khona ngale la eChimani Mani ukuthi ancedise abehlelwe ingozi le esiphepho kuyilo udaba esixoxa ngalo kulomsakazi.
Mhm. Rikaiti dzoke kwamuri vamacheso timbodzoka ifuti tinzwe saka pane zvamaona apa tingatarisirire kuti mushanyora rwuyo.
Ichokwadi kuburikidza ne zvaitika izvi. Zvari zvieta kuti ndivane imwe nyorondo ivane ihoru ichiwedzera kubva pane nyorondo yananga ndaunganidza. Asati paitika chiitiko ichi zvazoitawo kuti chiitiko chaitika ndiri mushishire kuti ndinge ndichipedza kudii ndichipedzisachi rumwe rworoaa ndakuchitora zvandaona izvi ndakuchizvitora ndichishanda nazvo ndichiwedzera ndichitutsira pane zvanga zviripo zvanga zviripo nakare izvi ndakuva kuti ndatounganidza chii mashoko andatoonawo neari ku taura nezvenhau iyo yakaitika okesa kona dai isati yavapo riyo rakavapo kutara tichitotaurawo ne zvine chekuita nechiitiro chazoita iye chazoitika zasi kwava kuri kupema neku zvitinofambidza vasina zvavainazvo kupema uye nekunge tichipananawo dzidziso yekuti tinge tichiratidzana rudo tisati utaridza rudo kune mwana wamai vako chete titi mwana wamai vako shamwari munhu akatoberekwawo angava upi tese tiri vanhu vakaberekwa tinge tichidzidzisana chakanakira rudo handingati hangu ndirikudzidzisa asi kuti iye uchidzo kuti ringoramba vanhu tichiziva kuti zvakanakira kunge tichibatsirana uye kugara kune kwakanaka ya nekuzviranawo mwoyo kunoti dambudziko rabata mumwe wako ivo usange uchiseka nekuti ri dambudziko mangwana rinogona kuuya une kwauri vamwewo vakauye mwari pachezvavo havatendi kuti vanhu tinge tichiitana zvakadaro rinofanira kunge tichitaridzana rudo nekuti nguva yatinorarama pamusoro penyika neishomanana yatinozorarama inonzi yakareba ndoyavea yekunge tatorwa namwari uye hazvisina achaziva uku upenyu saka ivoroo zandaanidza izvozvo chichipanana dzidziso nekuona kuti ngatiitei zvinhu zvisizvinhu zvinotsaudziva muupenyu tisange bata vana nenzira dzisakarurama vana vari kutikwakanganisa vasati vasvika kunyanya kuvanasikana vari kukanganisika upenyu nguva yekuti ange ava mai isati yasvika mamwe nemashoko aivarimo imomo isusu ana baba nana mai kuti tinge tichitirisana kugarisana kwakanaka kuti tisaparadzane zvinozoita kuti vana vedu vachinogara mumastrit umo tione kupedza dambudziko iroro kuti vabereki tirambe tiri pamwe chete tione kuchengeta mhuri yedu vasava vari vana vanokura ine pfungwa dzekurara mari mumugwagwa mwana iyoyo ramangwana rake rakatodzima.
Aiwa batai makadaro regai timbotora muteereri batai zvenyu makadaro sa
yebo ke lapho ke sixoxa lomculi umnumzana Alec Macheso njalo sizabuyela kuye kodwa kwakathesi sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Ye ngiyabonga lanikuyamukela alesi sikhathi.
Ye mbani ngikhuluma la
ukhuluma nomukitanjamba osowange eZimbabwe.
Yebo ke kunjani khona ngapho ewange emalahleni
ekuthe kuzama ukuthi izulu libike lasinga sesembizana lesishiphe inxaya lakhe sathola i-cyclone IWI amatempukane.
Yebo ke hawu ungasithi fahlafahla owakho umbona
siloko sikhangele nje umumo weZimbabwe lo ngesikhathi lesi lapho ekhethelwa nje ukuthi kuzaba lomona ngayo kuzaba lezulu kutasengana lokho anje umuntu uthi uhulumende wethu kazangakalele lokho kathi ukukhuluma ukuthi ngoba amawarning cyclone ayidayile yanga kathi sikwenzakala izinto lezi babengesilanda ba lakho sekungenele abantu abanika ukudla bekunye ama-donations kulapho ubona khona ukuthi izanupie lapho kule mali khona lokudla izanupie iyasebenza lapho kungela khona usizo lwabantu ababoni.
Yebo ke kulungile kodwa labo siyake sixoxe labo lapha bathi akulanto enjalo abakaze bekuthathe bekuphambule lokhu kudla njalo lokho sithemba ukuthi siza khuluma lomunye osechimani mani obehambile khona ngalo mfundisi wathi yena uzibonele ngawakhe ukuthi ngempela ukudla lokhu kwabiwa kuhle akakho oqila omunye kumbe onika olunye uhlangothi ngakho ke lo sizayimukela leyo mbiko kodwa sithatha ngokuthi mhlawumbe liqiniswa mhlawumbe ayisiqiniso.
Ya kungaba njalo ngoba kwezinye indawo kuyenzakala kwezinye indawo akwenzakali kodwa antiwabona ukuthi abantu nxa abantu abaphansi bona yabe yibo abazathumela umbiko bethi lapha thina asitholi kudla ngendlela eqondileyo lasiyazisho ukubona nje ukuthi inizokubeka amanga.
Yebo ke ayisibongile kakhulu umbono wakho. That listener there from Mwange in Matabele North, he's saying he's worried about the diversion of food of aid. And I was just telling him that yes, maybe not.
Anyway, let's read some of the comments that are actually coming in on our live feed on VOA. Shona, we have Boaz Jayagura. Kuti tinokwa saiba bashero semunu anoteverwa nechaunga chevanhu. Albert Kushaya arikuti dai maramba makadaro vamacheso kudzidzisawo vechidiki kubatsira vawirwa nedambudziko. Fortune Gugudza Chipanda arikuti I'm watching you from Richards Bay, South Africa. Albert Kushaya is watching you from Madeni, KwaZulu Natal, kuno ku South Africa. Munyaradzi Chirubvu arikuti I'm watching you from Cape Town. We love you guys. Boaz Jayagura arikuti ngavanyore chimbo pane zvakaona ndozvandambovabvunza vakati ivo aiwa chimbo chiri munzira. Onias Ndoro arikuti please call me ndovaisa namba dzake. Boaz Jayagura arikuti vanhu vanorambira masabhuku and havasisina vanoteerera. Onias Ndoro ada kupindawo muchirongwa. Weston Muodzi hanzi tinotenda zvikuru vamacheso basa guru ramuri kuita dai Mwari vakubatsirai kuti pasave nevanhu vanozoba zvinenge zvauya ikoko. Vamapenda varikuti macheso utori bo teacher tenge music yako mumastreet takutotenga direct from the studios. Vamacheso muripo herabo.
Ya zvanzi yangu.
Pane varikukubviga ipanapa varikuti hanzi pane zvimbo here zvamuchange muri kunyora munenge mambotsanangura zvenyu kuti aiwa mune zvimwe zvamuri kutonyora mushure mezviri kuitika izvi kucyclone Idai asi vamwe vari kubvunza iye zvine zvi ndofunga vari kubvunza nyaya iyo yepirates kuti iri kuuraya sei music industry yenyu tomboenda henyu kwamurimi.
Chokwadi yazanzi nezviti taitorera kare yaitorerwa kusebasa risina unhu sebasa risina zvarinounza mupundutso muupenyu hwedu asi ndirikutenda hangu ne mashoko avo mashoko akanaka ari kundipa dzidziso inini zvakare kuti ndinge ndichiita zvinhu ndichiziva kuti zvinhu izvi handisi kuzviitira inini zvinhu zvandiri kuitira nyika kuti ndinge ndichitorawo zvitatu papo zvidzidzo aka ndiroda kuti nditende ava vanga vachiitadze nhasi dzavo asi tozokwanzi kunawo the pirates iyi izvino zvinhu ukatarisa maartist takuedzisa urombo vamwe vedu takadaito nekuda kuti tararama nekutengesa kaburi tawo dziyoisa kai tararama kubva papo nemukutengwa kwadzasi izviyo zvakusina zvakaita saizvozvo zvakuwanikwa kuti izvi yakawanikwa iri mastake vanhu vangoti akangotenga CD autonodhera kutobhera akutongopira state autongonotengesa andene haagwaimbotyirikana kutobi inini vachona artist ndichitosvika ipapo anotonditengesera ini ari kunditengesera basa rangu ka zvisina chariri kuudza kwandiri leaders piracy yatikwadza nokuti dai mwari vachigona kupindira ipapo ne vanoita mitemo zvevange vachidii vachiona kuti nhumbu dzakafanana naidzodzo dziri dzidi dzichibatwa dzopuhwawo murango wakuti mutongo zvavari kuita izvozvo kuti vana vedu chaivo havachatidi nezvazvo zviri zvimbo zvavo vangozviona sezvinhu zvisina chaa zvazvinoudza kuti akutouraya indastiri yachona ende vakawanda vana vane zvipo vanenge ndichidzidzisana navo ndichivadzidzisa ndichivaonesa apa ndiri mushishi wekutii vake art center musha zvitungiza tione kunge ndichidii ndichidzidzisa vana vane zvipo nekufamba kwandinoita nebasa munzvimbo dzakasiyana-siyanawo uyee zvinoita chiita nejupi zvangu munzvimbo dzakasiyana-siyana ndinosanganisana nevana vakadaro ndinoita kuti mwana uyu anoimba mwana uyuimba kuti ndamukwanisa kana iwo ana akarakajeka kuburikidza nemibanzi iyoyi asi azvichagona kunge zvichiitika nekuti vana vakungoti hazvino hazvinobatsira izvi kana nechimwe chetezi hatiisina kwataa kuwana mari siyataimbowana kare paresi isati yaveko
aiwa mumbobata makadaro asi patinodzoka tinoita kuzokubvunzai kuti ivo vechidiki tinoona vechidiki vakawanda vari kupinda mudzimbo dzakasiyana mazhandre ezim dancewall nezvimwewo muri kubatana navo here panyaya iyo yecyclone idai asi batai henyu ipapo timboenda kuna sisisa tozodzoka kwamuri
right on the line we have Reverend Angliston Sivanda of the Church and Civic Society Joint Forum and Shalom. He's in Chimanimani. We welcome you to the show.
Thank you very much. Good evening, listeners.
Yes, we have received concerns from our listeners who believe that, or who have heard that some food aid or other types of aid is being diverted or not given to the beneficiaries. What can you say about that? What have you seen today in Chimanimani in Chipinge?
The situation on the ground is a bit dicey, but to be honest, in terms of the formal donations, what we have seen is that it is organized. The chairpersons of the Citizen Protection Unit, the district administrators, are in control of the process, and they have set up thematic committees. There is a thematic committee on wash, water and sanitation and hygiene that is chaired by UNICEF. There is a thematic committee on food aid that is chaired by World Food Programme. There is a thematic committee on gender that is chaired by Musasa Project, and so on and so on. If ever there is any donation that is to be made, one first has to go to the provincial office in Mutare, and you get cleared, and then you can then take your aid to the district where it is then distributed. I cannot deny, confirm nor deny that these allegations are either true or false, but from the facts on the ground, what we saw yesterday and today is that some of those of that information might not be true. Perhaps it happened in the past. Yesterday we went to Chipinge. My team went to Chipinge, and they were with Bavali Tumachoso and the Red Cross, they were distributing food. There was nothing that was being distributed on partisan lines. There was no political party regalia. Every victim was being treated as a victim of Cyclone Idai. However, you always find some irregularities where some people that were not affected will always pretend to be victims. That one is very difficult to deal with in such a complex situation. It is complex because it's very difficult for now to, at the moment, to identify who is a genuine victim and who is not, considering that some people are still missing their relatives. Some people are still trying to find their loved ones and to come to terms with the issue. And above all, there is so much trauma. So it's difficult. But what we have seen is that we can confidently say some of that information is being kept with by people that have not been on the ground or people that have political motives. But the reality on the ground is different.
Okay. And we understand your organization has now been drafted into one of the committees. What exactly will you be doing?
We basically have we have been drafted into the monitoring and evaluation subcommittee. And that committee will be the one that is responsible for monitoring. We have people that have been mobilizing resources via social media, via various forms of media, on behalf of the people of Chimanimani. So we want to, as a monitoring and evaluation team, want to make sure that that aid that people are mobilizing gets to the beneficiaries and benefits the people of Chimanimani, so that we avoid a situation where some people would raise funds on behalf of the people of Chimanimani, but and then those funds get diverted. We saw a stampede of NGOs in Rwanda, for example, 25 years ago, and the stampede of NGOs into a disaster area always compounds the situation and makes the situation worse. So we're trying to avoid this kind of a scenario where there's a stampede for everything and there's no accountability. So the reason why we are in this subcommittee is to ensure that there is kind of accountability and that what is raised or mobilized for the people of Chimanimani benefits the people of Chimanimani and is not diverted. And then on the other side, the churches that are working with us will also be doing psychosocial support. There is so much trauma. There is so much trauma. People are still traumatized. People are still living in fear to the extent that when there is rumors or forecasts of rain that is coming, we are told that people actually leave their homes and go and sleep in church because of trauma and fear. So we also be doing psychosocial support, trauma healing and counseling to some of the victims, some who have lost their loved ones. The situation is very dire. And churches, we have churches that are organizing activities around that.
Yes, and briefly, what criteria was used to select your organization into one of these committees?
There is absolutely no criteria. You go there and you present your profile to the coordinating team, which is headed by the district administrator, and based on your profile, you are then put into one of the committees. If you would come today and say, I'll be distributing sanitary material for women, you would definitely be put under that cluster that is responsible for doing that. The environment is open for everyone who wants to participate, but what is being encouraged is that everyone must sign up and be registered so that there is accountability.
Yes, please do stay on the line. We'll come back to you. Marvelous.
Hello, Tirukunzwa pane mutereri. Hello.
Hello, Makadiko.
Tiriwadi Makadiko.
Tirinani chede.
Ehe, taura yenyu starenyu nekwamuri motudzo ofungwa dzenyu tozo kuti mune hama dziriko uku kwakarwa nedutu mpengo re cyclone Idai.
Yasara mulimepa lusindongwe chikoro. Dinova kwa mtambara kumejiwa. Kumawa one of the areas takaro omi cyclone idai. Yes, and muri so bida family yangu yese iri kwa mtambara but and ne manawe watete wangu I did that much money as well. So it is a really traumatizing issue, especially for Muriang.
Tinava Alex Machesu vari panapa vanga vari kunzvimbo iyo yamene kana muri kupicha mufani chamungadawo kutaura navo.
Yeah, inini ndinotenda zvikuru nebasi tiri kungoti inzwa baba savari kubata ikoko. But muarea yedu takanyanya izvozvi inyaya yekuti matelesi ese akakukurwa kana kuti akanga dzichidona. Zvekuti vanhu sandinotaura navo vari kuti vanhu vachienda kusango kunozvibatsira and vakwanisiye yekuti kunogona kuita outbreak yecholera so vane desperate need yematoilet over and above vakawirwa nedzimba so munharaunda yekwandinobva iyeyi chikumbiriso chavo zvakanyanya kuti dai nyaya yematoilet nevasina pekugara avo vakwanisawo kuwana pekuatleast asinonga vabatsire kuti vawane parisenzo.
Aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Tinotenda tisimani.
So that's one of the callers. She's actually calling from here in the United States, but she says she has relatives out in Mutambara. But she's saying the biggest fear that they have is that there is going to be an outbreak of cholera because she says most of the public toilets where the people used to use were actually swept away and people are now using the bush. So her wish is that some of the aid is used to rebuild toilets.
Yes, I can almost imagine. Izambuzi sezithethwe ngamanzi ukuthi abantu bengasebenzisani so kule ngcekeza lapho abantu sebesesabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Sesibuya kuwe njalo umfundisi Sibanda. Ungasitshela ke ngolimi lesintu ukuthi kuyini okubonileyo eChimanimani. Abantu lokhu behlulukelwe yini sebeyitholile imizimba yabantu abashonayo?
Okokuqala this situation yeChimanimani kade sikhuluma thina labafundisi saxoxa savota sabhoda sabona ikakhulu engangu lapho esifike khona yebo kwezinye indawo komtambala njengokutsho komlaleli oqeda ukutshaya ucingo kudilika amathoyilethi kwezinye indawo kwadilika izindlu esiphinga abantu badilikele izindlu kodwa okutshaye khona kakhulu engangu lasendaweni okuthiwa kusekopa erisithu langale kunzima kakhulu abantu bahlulukele ngoba amanzi lawa ngokutsho kwabo bathi bona asemanzi ezulu elinayo ayesuka phezulu awisizindlu amanzi kukhanya kwadukwa kule nto bathi kulo msindo wadubayo kumbe earthquake kumbe kuyini amanzi aquthuka phansi athwala amatshe amakhulu adiqiza adiliza izindlu so abantu lakhathesi bahlulukele abasadinga izihlobo zabo abanye sebezitholile abanye lokhe abanye phezu kokulahlekelwa izihlobo basele bedilikele izindlu bayabala ndawo zokuhlala bahlala ezikolo abanye bahlala ematendeni abanye bahlala emachurchi kulezi ndawo esike sahambahamba khona ematsheni khonapho kwakulezi ndlu khona sezakile kule mnuku lamaphunganyana abantu bebhizi belokhe begebha khonapho bathi bona badinga bayisuke zabo kubuhlungu kakhulu okusuthi manimani ngale ekopa vele isigaba sonke nje i-settlement yonke i-community yonke yahamba la manzi lapha ekopa indawo esekopa ikuphakathi kwesihlenge okuhlangana khona imifula emithathu urisithu nehonde esengikhohlwe ibizo lomunye wesithathu indawo yakhona nje yahleya vele yahamba yonke yakulaluphukisele so i-situation engapha inzima kathi ngivumelana layo lomlalelo ocaucingo ukuthi besenzile emizamo eminingi kakhulu senje sibona siyabonga inhlanganiso zonke labantu bonke abaphakamileyo ukuze kuncedisa sibona yonke umuntu khona lapha inhlanganiso ezeUN lamalocal wonke umuntu uzama ukuncedisa abanye bakhona abesade besilabo bebhizi bezama ukuncedisa ukuthi kufakwe izambuzi ukuze kwenqabele imikhuhlane njengabocholera abanye labanye bebamba lapha lapha abangazama khona abangancedisa khona okuyinto ethengisa into enhle kakhulu ethengisa ukuthi njengamazimbabwe sonke siyanelisa ukuthi ke sibambane sincedisane ngoba ingozi ehlele abantu bethi imanimani chidinge ingozi enzima kakhulu engakade engangazisisekiyo futhi phela njengabafundisi besavumelane ukuthi le ayizisiseki kahle kahle ngifunkunedabalaleli amanzi agelezayo izindlu zakhele endaweni ephezulu engango kodwa amanzi adubuka phezu kwentaba ageleze siza phansi so bekungela ndlela yokuthi ubaleke esithe uzaqansa intaba uyibhathele izulu ngoba amanzi avele asuka khona ngalo umele ubalekele khona egeleze size sifulene esehla lezindlu so yinto esishiya nje kuNkulunkulu esithele sisimanga esaziwa nguNkulunkulu yedwa kodwa-ke besisakhuthaza ukuthi ama-geologists akakhangelisise ukuthi kahle kahle kwenzakalani underground kule indaba yeChimanimani indawo yaboChimanimani Chidinge kungabe kukhona okwenzakalayo ngaphansi komhlabathi njengalokho esikhetha kokubona kukhulunywa ukuthi kumazane engxenye ye-Afrika izagqezela kasi kwazi ukuthi kwenzakalani
ye okokugcina ungasitshela ukuthi njengoba the lina ayisomacommittee kuphela lawane lifakwe evaluation and monitoring lifakwe njalo ukuthi lixoxise abantu liba abahluphekile engqondweni yikuyini elizakwenza ngunika umzuzo owodwa
esekulungisile kuqala yokuthi abafundisi labo abakhona ada labo futhi ba-traumatize siye sicoce abafundisi abema-churches imanicaland ukuthi babuye lapha bazemxhasa abafundisi laba bakugrawundi ngoba laba bafundisi basebenze nzima bengcwaba abantu ngathuthu besizani begcina abantu befele ezinkonzweni zabo labo vele badinga ukusizwa labo njengoba labo ngabantu so sesithe kokuqala sikuqoqwa ukuthi kube nomthandazo owuzila lokulila i-commemoration yalaba abantu abadlula abathathileyo lalaba abashonileyo ngemva kwalokho sesizaba lama-psychosocial support ama-clinics awe-trauma healing ukuze abakha ama-counselors labafundisi bancedise abantu ukuthi basike lokho kuthiwa yokuba ne-closure
Hey, I spoke earlier. So, I was just outlining how the churches would work there and the yes. services they will carry out.
Very, very interesting there. Thank you very much. Vamacheso, moshipinde nyimu kupezi sira ndozo oti ndofunga yesu nesu maneta makuda kunorara asiva mweva zhinji. Vanga ngoti mboti tsenu reo mbija na kamu kargu yoko kungoti vanavachi tipeze edu program yedu achizo oti shuwa ndi baba ashiro varu imbari apa. Hello.
Varu kutawra.
Ehe.
Kutenda uyele kuti vangwachiziva pandimire kuti Red Cross isangano rakamirira risiri richipita nezvematongerwo enyika richiita nezvemapato enyika zviitika isusu tinoshanda seRed Cross takamira takadaro kushandidzana nehurumende yenyika yatiri riita samo because this is 188 countries Kutenda shikiri sa Red Cross. Kutenda shikiri sa Red Cross.
Aiwa nguwe edu ndiyo ya jikana ntaida utimuti imbi reba basharo asim nguwa zeru za jikana na potanga tuku nguwa kufa kune muimbi Alec Machesu akabata na yone sanga nure Red Cross Star.
Yes, and thank you Reverend Anderson Sibanda with so much information, very information laden, for updating us on what is happening in Chimanimani. Oliver Lelisayo, Musita Ndegir.
And I'm Marvelous Klanga Nyahuye. Good night. Let's meet again.